Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu reVOA Shona. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mashoko anoshungurudza zvisingaiti association inoisa vana chemba uyezve semachiremba vese
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti sangano ravo harina kufara nemashoko emumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuvashora nekuramwa mabasa. Guta reHarare rinoti kunyangwe hazvo gore ra2018 ranga rakaoma, vakafara nekuti vakakwanisawo kuzadzisa zvimwe zvakawanda zvinobatsira ugaro neutano hwevanhu. Tichakupaiwo nhasi top 5 list yangu yemimhanzi yemuZimbabwe ya2018 tichipendera gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubati wehomwe varizve mutauriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Dube, vanoti sangano ravo harina kufara nemashoko emumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuvashora nekuramwa mabasa uye kuvati havana kupedza zvidzidzo. Vana chiremba ava vakatanga kuramwa mabasa musi wa1 zvita kunyangwe dare reLabour Court rakati vadzokere kumabasa richiti kuramwa mabasa uku kwaisava pamutemo. Vanoti mari dzavari kutambiriswa ishoma uye kuzvipatara hakuna mishonga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Butau.
Mashoko anotishungurudza zvisingaiti association inoisa vana chiremba uyezve semachiremba vese vanomunyika yeZimbabwe. Tekuziva kwedu tinoti semachiremba tinofungidziro yekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika anogona kunge akaitwa yatinotiyo misinformed, vasina kunyaudzwa pamusoro pekushanda kwatinoita semajunior doctors uyezve semadoctors vanenge vari muhospitals. Chekutanga ndechekuti tinoda kuti vazive kuti tizivise vanhu vezvizhinji kuti vari pastrike kana vakaenda paindustrial action havasi majunior doctors chete, asi tine mamiddle level doctors vari kushanda vari kumadistrict hospitals nekumaprovincial hospitals vakaendawo pastrike nevatinotiwo maregistrars. And kuti vati zvinonzwisa urombo kunzwa zvichinzi majunior doctors vakatograduata pauniversity of Zimbabwe nemamwe mauniversity akaita senational university of science and technology nedzimwewonzvimbo dzedu dzakagarisana South Africa, Russia nechina, vakunzi vachiri mastudents vachiri vachidzidza. Whilst isusu tiri kuti tisitanga tichinyanyoshandawo pachipatara tisinamiriro akangoita zvekuti our absence kana kuti kushayikwa kwedu isusu pachipatara kunoratidza impact, zvinongoratidza zvega kuti tanga tichiita basa rakakura sei savana chiremba uyezve vari kunzi ivo mastudents doctors.
Tiri kuonawo kuti hurumende inenge iri kuti yakatenga mishonga kwavakaendawo kunatfarm. Mishonga iyi irimo here muchipatara, zviri kufamba sei chaizvo?
Isu patakabva muchipatara patakapedzisira kubva musi wa1 December, uyezve nevamwe vedu vakuru vataa tambosiya kuti vambobatsira vakazotiteverawo I think svondo radarika, panga pasina any change yemushonga, manga musina mishonga yanga isati yava muchipatara. Tinongoratidzwa kubva I think svondo radarika rese minister of health vakamboenda futi kunatfarm vakanobudisa iyo mifananidzo imwe chete yabudawo nhasiyo vachiti mishonga iripo, asi isusu tinoona semishonga isimo pamuchipatara. iye zvinofana kunzwisisa kuti NATPAS inosupply zvipatara zvese including ma private pharmacies nemafamasi emumapublic hospitals. So hazvireve kuti mishonga yabudiswa inoratidza kuti ndeye Zimbabwe yese, uyezve mishonga yangobuda kumafuto inoratidza kuti inogona kuendeswa kumaprivate, of which zvatinoziva izvo kuti distribution yemishonga iyoyo haina kunge yakanyatsotasanuka zvakajeka. Uyezve so that at the end varwere vatiri kuti isusu tiri kufaitira vanoenda kumapublic hospitals vasingakwanisi kuafforda maprivate hospitals, uyezve nemishonga yakati kwire kumafamasies emaprivate pharmacies vanogona kunge vasingazobhenefiti pamishonga yanzi iri kuNATPAS.
Asiwo sesangano, makambonyorerawo here tsamba kune ivo vatungamiri venyika ava kuti mutaure navo?
Tanga tisati tanyora sesangano, asi zviri muurongwa nekuti isu takanga tisambomisa manegotiations kana kutaurirana neHSB vanova ivo vanomirira employer wedu government. Saka takatamboti taakuda kuti tisvitsewo nyaya dzedu kumaofisi makuru. Takamboita meeting nevanova mutevedzeri webazi rinoona nezveutano, vakativimbisa kuti vachaiendesa nyaya iyi kwainofanira kunge ichiendeswa. So taifunga kuti sezvo takataura nemutevedzeri vanoona nezvebazi reutano samachiremba, not as an association but samachiremba ese, taifunga kuti tichange tichiwanawo mhero ipapo. But iko zvino tine urongwa wekuti tinoda kuti tinyorewo tsamba zvikuru ichienda mberi tsamba yemutevedzeri zvese.
Mubati wehomwe vari zvemutauriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Dube, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Guta reHarare rinoti kunyangwe hazvo gore ra2018 ranga rakaoma, kanzuri yakafadzwa nekuti yakakwanisawo kuzadzisa zvimwe zvakawanda zvinobatsira ugaro neutano hwevanhu. Mutauriri wekanzuru iyi vaMichael Chideme vanoti kanzuri yavo mukati mekuoma kwezvinhu ikoko yakakwanisa kugadzira migwagwa yakawanda, kuisa magetsi munzvimbo dzakawanda, kutenga dzimwe motokari dzinotakura marara. Asi vaChideme vanoti kanzuru yakasanganawo nematambudziko anosanganisira kushayikwa kwemvura. Mukutarisa zvakaitwa nekanzuro yeHarare muna 2018 uye zvainotarisira muna 2019, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChideme.
Gore ra2018 igore rakatifadzie mune dzimwe nzvimbo dzakati wandei. Takakwanisa kugadzira marodhi akawanda ende tiri kuenderera mberi nechirongwa chokugadzira marodhi. Tiri kuisa matower lights munzvimbo dzinogara vanhu kuita for safety, city safety. Takakwanisa kutenga motokari dzemarara tikadziwedzera, uyezve tikatenga motokari dzekugadzisa migwagwa dzakati wandei. So ndeamwe achievements atakaita gore rino atinotarisira kuti tikaramba tine momentum iyoyo basi tinoramba tichienderera mberi. Iko zvino kune yatiri kuita urban renewal, kune yatiri kuita greening of the city, kune zvakawanda zviri kuitika pakati peguta. Tiri kushandana naEconet, tiri kushandana namakambani vana city parking, tiri kugadzisa pakati peguta kuti muguta munge makanaka. So tiri kuona zviri zvinhu zvakanaka kuti tikaramba tichizviita guta redu rinoenderera mberi.
Ko, matambudziko amunga taurawo nezvawo amakasangana nawo sekanzuro muna 2018?
Ndiwayo yekushayikwa kwemvura kunyanya, ndo dambudziko hombe ratinaro iroro, nedambudziko rekuti vanhu vanga vasingabhadhari miripo yavo kukanzuro kuti tiwane mari yekuwanisa zvishandiso.
Zvamungavimbisawo vagari vemuHarare nemakastoma yenyu muna 2019?
Ndezvekuti vakashanda nekanzuro yavo mune zvakanaka, tinoenda mberi zvakanaka tikabudirira.
Rimwe dambudziko ranga richisangani kuonaro muguta reHarare idambudziko rekutakurwa kwemarara. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Dambudziko rekutakurwa kwemarara zvinozikamwa nemunhu wese kuti kana kusina fuel munyika ichinetsa ndo zvinozonge zvichisvikawo pakuti marara atadza kutakurwa. Asi kana dhiziri riripo, marara anotakurika.
Kouyawo nyaya yevanotengesera migwagwa, inyaya maa muchiedza kutseketudza kuti mugadzirise, zvii zvingatarisirwa muna 2019?
Tikutarisira kuti misika mitsva ichavandudzwa, ichavakwa zvakanaka, vanhu voenda kuwana pekutengesera pakanaka.
Mashoko amungasiyira vagari?
Mashoko ndeyekuti kanzuro yenyu inoteerera. Taurai zvamunoda kanzuro inenge ichikuitirai.
We'll be right back. Suzanne. Now, past Studio 7.
Zita rangu ndini tendai chimumbe.
Riana neni. No. Yeah.
Chikamu chino tinokuunzira zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 vari kwavakapararira pasi rose. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadii zvenyu muZimbabwe zvikande marume Brighton nayo Christmas nayo New Year. Ndotenda musara Mwari kuti muchafamba zvakanaka kusvika tasvika patoda kuti tisvike. Kuti vasara nemufaro mukuru wakawandisa chereke kwambe zvakanaka neChristmas neNew Year kurwa kuti rishoma nekamwe nevana vangu panzvimbo yenyajena apa bangla chenofa apa anoti Ashley Alphonse Marine naDavis Dawse namanyidhila namamingoni kusangasana mbuya vavo vana vachengeta mbuya va Ashley Madambi mene mufaro wakanaka Happy New Year.
Makadi, vanidzive mafaro. Makadi zvenyu, ini ndeitwa Mukoma Brian Tanamira. Ndiripo pa South Africa, Pretoria. Panyaya yekuZimbabwe, zvisizi kuitika izvi, zvakaoma. Chatinongoda chete kuZimbabwe ndechekuti dai vataurirana ndokuti nyika isimuke. Mukuswera mukunetsana vachipedzisira vachiurayana zvomupedzisira nekuuraya. So vanopedzawo nekuuraya kunzi pekuti vataurirana nezvinhu zvinake. Nyangwe gore ramangwana vakati vanoda kuvhotekwa zvakare vanovhotekwa zvakanaka. But zvavari kuita izvizvi hazvinokonzera kuti vasavhotekwe zvakanaka. Mugore ramangwana.
Indoitwawo Edson Zulu ndiri kuno kumaputo kuMozambique. Tinokutendai veStudio 7 neprogramu yamuri kutiitira. Asi pari panhau yekuZimbabwe ndinoona kuti demonstration yakasvika. Dambudziko randiriona rekuitira ndiri kuti vanhu vaakutya manje zvakaitika pana August 1 zvezviya. Outcome yeinquiry yaMoshanti isina chayakataura. Saka vanhu vanotinofira mahara asi ndoyatongounzira yekuti ubvisa munangagwa nekuti nzara nezvimwe zviri kuitika mafuel fuels chiichi hazvimbozoperi nekungozonzi chamisa. Vanhu vanofanira kutobvisa vega idhi wavo ndonyaya itongoripo.
Idzoyi pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 asi dzisina chekuita neVoice of America. Tudzei zvamunofunga pamusoro pechirongwa chino chemangwanani. Uyewo tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga maererano nezvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Totorawo mukana uno kuti tionewo hama dzedu dzinofamba nesu pachirongwa chemangwanani ano vachiona vari papeji redu reVOA Shona paFacebook. Nasi atanga kusvika pano ndi Nick Knox, ndiri kukuonai Sandra DJ Marujata, Noah Gurukumba, hanzi morning hama, hatiziri kuti vari kupi mukoma Noah. Mainiko hanzi mamuka save Voice of America. Mainiko vanouya pano every day vachiteerera chirongwa chino momo jekesai. Zvanzi iwe handizivi kuti vari kureva iwe VOA here kana kuti inini. Rafael Masaya, morning vazininga watching you from Maputo. Muri yedu iri kuMozambique, tinokutendai kufamba nesu muchirongwa chemangwanani ano. Ernest Monda, vangotiwo morning Desmond Mabande. Mukoma Desmond zviri kufamba here? Watching from South Africa, kuri sei Johnny. Shadrack Jassy, vangotiwo watching. Mukoma Shadi muri kupi kwemimi? Handichaziva ini. Washington Madzengerere, from DRC, kuCongo uko. tinokutendai kufamba nesu muchirongwa chino chemangwanani. Mukoma kudzai chigwaza vari kugweru. Tiri kukuonai hanzi purizi ipai ma doctors pay dzavo in US dollars ndimainiko avo. Tendai makoni. Tiri kukuona farai maruzani. Tendai matienga is watching. Tiri kukuonai tendai kwa rare. Tawanda ndlovu watching from Japan. Inga naspano paka ipa. Peter Nguve, and I'm watching from South Africa. Muriedu inofamba nesu pa chirongwa chino pa Facebook page redu. Muri kwa kaparara nenyika yose munogona kuteverera na udzedu. Kana msinga kwanisi kutibata pa masai sai e radio kunyika za munenge muri. Choku kurudzirai kuti murambe mchiona chirongwa nesu. Uye mchiti farira, tichitandara takawanda pano. Tichikupai nau zezu nenge zichitika kuzinyika ye Zimbabwe. Ndokutenda izikuru. Muchikamu chino tinotarisa zvinoitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica uye tichitarisawo nhoroondo dzeupenyu hwavo maringe nekurarama kwavanoita vari muno. Nasi tiri kutarisa kuti vabereki vakabva kune dzimwe nyika vanorera vana vavo muno muAmerica vanozvifambisa sei uye vanozvigonawo sei. Imo muine mitemo mizhinji yekuchengetedza kodzero dzevana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 ataura na muzvina fundo Professor Elliot Masocha vanogara kuOhio nemhuri yavo akatanga nekubvunza kuti zvakavaomerawo sei kukudza vana munyika ino yeAmerica.
Kurerwa kwevana muno muAmerica rinenge dambudziko guru zvikuru. Takatarisa mitemo yakaiswa nehurumende ichinge inopa masimba kuvana kuti vanogona kuti mwana muchechechiche chaiye paanongoziva kubata foni unogona kurevera mubereki kuti ndatukwa, ndarobwa, ndaita zvakati. Zvinova ndizvo zvimwe zvavanodzidziswa zvekuchikoro kuti iwewe une kodzero yako mubereki haana kuita zvakati. Saka tichitarisa isu munyika yeAmerica tinoona kuti zvakakonzeresa paatinoti isu pachivanhu mapashamiri nerongwa yaya wokuti vana navabereki hapana kuwirirana kwatinotarisira isu kuti kunofana kuitwa navana navabereki vavana. Vabereki vachirayira vachikwanisa kunge vaine simba rokurayira nokuranga vana kuvachivaratidza zhira yamangwana. Izvozvo zvinenge zvakati putswe makore akawanda pavanenge vakaisa mutemo hurumende wokuti mwana haarohwi, mwana haatukwi, akatukwa akadai wazoshungurudzika zvakati, haazokuri achiita zvakati zvakati.
Ko muzvikoro mavo makamira sei?
Kwakazoiswa mutemo muzvikoro wokuti zvokuchanda matazviya hazvichadiwi. Saka vanenge vakadzinga zvemwari mukunamata kwatinoziva kune dzimwe nyika tinoziva sei dzakaita seZimbabwe kuti kuzvikoro kunotangwa nomunamata. Vana vachiziva kuti kuna mwari muno muAmerica hamusisina izvozvo muzvikoro zvehurumende zvose izvi. Saka zvakabva zvazviringa kukura kurangwa kwavana nokuratidzwa chigwara ramangwana.
Kurambidzwa kuriitwa vabereki uku chii chakuri kuita kuvana ava?
Kunozoita kuti vana vakure vari atingati isu atova mabhinya avo zvotozvitungamirira oga. Nokuti tikatarisa zvimwe zvatakaendavo through isusu muno muAmerica navana vatakaunza muno tinota kuona kuti haasisiri mwana waakutokakavadzana nomubereki. Ndakatosvika pakuti mwana wangu wandakazodzosera kuZimbabwe waitoita kugurisana neni kurwa chaiko kundirova ari mwana wandakabva naye kuZimbabwe. Zvinowanikwa muno muAmerica izvozvo chaizvo kuti vana vanopopotedza navabereki, vana vanorwisana navabereki.
Izvi hamuri kuona izvi pakati pevana, pakati pekuyarusa vana muno muAmerica nezvekuZimbabwe, munoona mutsauko wakadini papapa?
Ndinozviona zvakada kunoti nerimwe divi kuZimbabwe taakunotoredzera zvouno kumhiri kwamakungwa kuAmerica, kwatinoona kuti dzimba zhinji dzouno kuAmerica uku dzine atinotiwawo masingle parents, kunyanya masingle mother, varo vakadzi vasina varume. Tondotarisa kuZimbabwe uko tichiona kuti ukazoonazve kuwanda kwavakuita vakadzi vana vana vasina varume nokuda kwokuti vamwe vakadi vakaparadzaniswa nokuindawo kune dzimwe nyika dzakaita South Africa, America, Botswana vachisiya madzimai zvati wandei. toona kuti dambudziko rino twavuno kuAmerica kwokuti vanoti at least 50% yamamarriage muAmerica anopera nokusiyana kuZimbabwe taakuda kuramba taakuenderera ikoko.
Avo vanga vari muzvinafundo Professor Elliot Masocha vachitaura naTanonoka Wande veStudio 7 vari kuOhio. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Chirongwa chedu chemimanzi nhasi ndiri kuonekana nemi panhau dzemangwanani mugore rino ra 2018 tozosangana zvakare mugore ra 2019 saka ndakuvigirai yandiri kuti the Evans Zininga top 5 Zimbabwe music selection ngatinzwei zviri munhava yava Zininga nhasi.
Solid record.
Gore rino panga paine makwikwi yakaipa munyaya dzezvemimanzi saka nhasi ndauya ne top 5 selection yangu yandatumidza kuti the Evans Zininga 2018 top 5 selection. Pa number 5 ndina Just Signal Stonyeni timurangu reku DC tendekai same fellow DJ Marujata Momo Titi ku Indi ku Chicago vana Fadu vana Busi vana Maisoso akande Kenya. Pa number 4 ndoenda kumbare mfana wechidiki Enzo Ishao kanjiva mafesa angu epa Harare anakuchi anafungai uyai kuite basa
akake kumaplati kumbare kadambi kabuda nekumatapi nisingazo ziva angu kuti nechepapi mushava ona vari dzivacho kuti ndevapi ikaka aka ikaka aka kanjiva aka ikaka aka kanjiva.
Pa number 3 wangu wepejo kuchinei tatsama kanjiva kangu kanotiza tiza be happy
zago zago.
Who can be full of sorrows, yes I know. So be happy, be happy. Put your hands up in the air and say amen. Let me see you smile. Yeah, come on. If you're happy and I'm happy, we are happy, happy, happy. Happy family. It's up and down, this I know. See so, up and down. As easy as a jigsaw, this I know. Put it all aside and just know. Smile your way up. Smile your way down. Smile whenever, wherever.
Pa number 2 Ninja President pachigafa Igwe Wingy D tozvidira jecha. Pa number 1 kare pamoyo pakati kati pemoyo wangu akandeka madam mudzimai wekumba my mfundisi specially amai vevana my keda akandekenywa kane timu rangu reku New York anatatenda muriko here UK, Mike Chashe, of course, Zim One, and Natakura, my mwana.
One time, you don't even know what it feels like, yeah, babe. When you're sitting tight, don't go. Please stay here tonight.
Muri Zimbabwe ndotora mukana uno kukutendai nekuti tsigira gore rinorese tosangana muna 2019 idzi ndidzo nhau dzangu dzekupedzisira mangwanani kukupakurirai tozosangana zvakare muna 2019 mova ne Happy New Year mufara zvakanaka out
Don't worry, cause everything's gonna be alright. Mama, baby, it's a new alright. Waka jida uka nivuri alright. Uno nibata seza ile kutora. Yau nana mocha bada wara. Waka neta vese chova jira alright. Let me be the one and you can be the alright. One time let me love you, long time let me love you. You ain't going nowhere. My mana. Emma the biggest size of my mana.
Numba yemuonekedzano ka bye bye kubva kwandiri mutwa 2018 tosangana zvakare muna 2019 ndokusiyai ndichiti Happy New Year Mwari vakuchengetei sezvo nguva yedu yapera toonekana tichitarisa musoro wenhau wanhasi zvakare vanachiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association vanoti sangano ravo harina kufara nemashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuvashora nekuramwa mabasa Chabaa tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele